Chingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemumwe muzvina bhizimisi anoshanda iye nebhanga reBarclays Bank kuZimbabwe. Pari zvino mudzimai uyu ari muno muAmerica apo ari kumutambo weZim Expo uri kuitirwa iwo Boston, Massachusetts, muno muAmerica.
Mazvita is marvelous. Inini ndinoitwa Emily nemapare, ndinoitwa mai nemapare. Ndinoshandira Barclays Bank. Ibank hombe iri muZimbabwe. Ndinotungamira department rinoitwa kuti corporate affairs ne customer service. Tichitarisira kuti tinobata sei macustomers edu nemastakeholders edu. Pari zvino tiri kuBoston kuLowell. Tiri kuatenda event inoitwa kuti Zim Expo. Zim Expo iyi tiri kutarisira kuva tiine maconversations akakosha nevazvarwa vemuZimbabwe vanogara muno muAmerica vari kubva kumaparts akasiyana-siyana, vamwe vari kubva kuCanada, vamwe vachibva muAmerica muno, kuti vaungane kuno for a weekend tichifara taura nyaya dzebusiness nekuti nyika yedu tinogona kuisumudzira zvakadini. Isusu seBarclays Bank tiri kufara because tichaonawo mainsights akawanda kubva kune vanhu vari kuatendawo conference ino.
Zvii zvinokwaniswa kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri pachiitiko chenyu kana vari kuda ivo kunge vakavhura maakaunti kuZimbabwe?
Pari zvino tine dhina yetiri kusponsor yetichakwanisa kunga tiine matables anenge aine vanhu vedu vetafamba navo kubva kumusha vanenge vachivhura maakaunti for maparticipants edu ese vanenge vari kuno.
Munhu anoda chii kuti awanikwe iye achivhura akaunti kuZimbabwe?
Tinoda kuti vafile fomu redu, tauya nemafoms anenge achibvunza mibvunzo yakasiyana-siyana kubva pane zita rake kusvika pane address nemamwe madetails etinenge tichitsvaga pafomu. Uyezve tinokumbira proof of ID, tinenge tichitora mapassport, any form of ID tinenge tichida kuti munhu auye nayo. Tinenge tichida futi proof of residence as well.
Vazhinji vangati ivo vangadirei kuwanikwa ivo vachivhura maakaunts iwayo kumusha? Tichitarisa kuti kune dambudziko remari, zvinobatsira sei munhu ari kunze kuti avhure akaunti kumusha?
Pari zvino tiri kuvhura maakaunts iwawo kubatsira vanhu vanogara kuno vanenge vaine vadiwa vavo vanenge vari kuZimbabwe vavanenge vachichengeta. Tiri kuona kuti vanhu vazhinji vari kushanda kuno vanana mai, vanana baba, vane vana vavari kuendesa kuchikoro, apo vanenge vachiita dambudziko rekuti votumidzira mari sei munzira iri secure. Isusu tiri kuti vakavhura maakaunts nesu, maakaunts iwawo anenge akangofanana neakaunti rinenge richivhurwa riri kuZimbabwe rine masecurity features ese, vachizokwanisa futi kuona mari dzavo ine secure and safe way.
Semudzimai makafunga sei kuti mupinde mubasa irori rekuita zvemari muchishandira kambani yeBarclays?
Semudzimai ndakakudzwa ndichiudzwa nevabereki vangu kuti hapana chinhu chendisingakwanisi kuita semudzimai. Saka pendakaonawo mabankers ndichikura, ndakati inini ndinenge ndichidawo kubatsira vanhu kuti vaonawo vakwanisewo kuita realize my dreams awo, vakwanisewo kuita zvinhu zviri pamwoyo pavo, vabudirirewo muupenyu wavo. Saka basa rendinaro irori rinondibvumidza kuti ndidaro kuBarclays ikoko.
Zvii zvamungataurirewo vamwe vasikana vechidiki kana madzimai akateerera pari zvino? Zviri nyore here kuti munhu awanikwe achiwana ruremekedzo pabasa sera makabata iri?
Soko rangu rendingada kutaurira vadzimai nevana vari kukura vari kuenda kuzvikoro nderekuti hapana chinhu chisingakwanisike kuitwa nemudzimai. Mudzimai akangofanana nemurume. Isusu sevadzimai, isusu tisu tinofanira kuzvitaurira tichiziya potential yedu kuti inini pandinokwanisa kuita ndepapa, ende kana ndichida kuti ndisvike panzvimbo yakati ndinokwanisa kusvika, hapana chinhu chinondirambidza except iwe munhu ndiwo unogona kutozvirambidza nepfungwa dzako. Saka tiri kuona vadzimai vakawanda vari kubudirira muZimbabwe vakabata nzvimbo mabig posts anenge aripo across maindustries akawanda. tiri kuona ma role models edu ari kuramba achiwanda. Saka zvinoreva kuti pane zvevari kugona, pane zvevari kudzidzira kuita kuti vazosvike panzvimbo idzodzo ende vachiita successful, vachibudirira mune nzvimbo dzavo idzodzo. Saka kune vana vari kukura, nothing is impossible. Kune vari kutangawo mabhizinesi avo, mabhizinesi ngaaramba achienderera mberi. Vadzimai takapuwa chipo chekushanda ende hatityi kushanda. Maoko edu takakudzwa tichinzi munofanira kushanda uchishandisa maoko. Izvozvo zvikuru sani because vanhu vashoma vanokwanisa kuita zvinhu, even multitasking inoita vadzimai.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Emily Nemapare. Kunge manga muinetsu pano pachirongwa chedu tinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Mazvita henyu tisi marvelous.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni marvelous Musanganya, uye ndiri muWashington.